The True Patriotism Coalition for Change, one of my pillars, edu, inyaya yesolidarity. Munoziva kuti tine 13 machampions edu akasungwa anobva kunyatsi ine 11 vari kuapia kurotoro and 2 honorable scholar and honorable Godfrey Joy. Mamembers of parliament vakapfungwa maererano neminyaya yekunyatsi ine. Saka nhasi tati etiratidze kuti tine kushushikana nekushurungurudzika kuri kuitwa machampions edu nehurumende yavamunangagwa. Hatisi chinhu chatinotarisira chokupinda muheroes celebration month manje. Hatitarisiri kuti Zimbabwe yaiva kusunungure for more than 4 decades ichiwanika vanhu vachishungurudzwa nehurumende yavatema vachishungurudza nevatema. Tinotarisira kuti vanhu vawane kusunungurwa munyika yavo because kupesana kwemapato kunowanikwa nekuti inyaya yemapolitics anenge akasiyana. Saka mutambo wepolitics haupanhi kuinvolva nyaya yekuti vanhu voita lose a life on account of politics. Saka zuva ranhasi izuva ratiri kusvika ino kuratidza kuti aiwa despite machallenges atiri kusangana nawo tine tarisiro kuti the future is bright.
Asi zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi? Zvine zvazvinobatsira here mukusungwa nekutongwa kuri kuitwa nhengo dzenyu?
Zvakakosha. Ndichakupai mevoice note yatumirwa navachamusikala vachitenda vabhugenesen chamisa kuti tinotenda nekumira nesu nekuti mustavhu yedu kumira pamwe chete kwakakosha. Munhu wese anovictimizwa. Ukatarisa vanhu mabhedha vari kurohwa mutauni nemapurisa anenge achituma nezanupefu, vanhu vari kurohwa mari dzavo, mitengo iri kukwira, munhu wese hurumende iri kubata vanhu chibharo. Saka vanhu vari kurazwa kuti vajobsikala wei hamusi nega nekuti zvamuri kusangana nazvo makasungwa. Isusu takasungwawo nenhambo, takasungwawo nezvirwere, takasungwawo nekutambudzika. Munhu wese muzimbabwe ari kuchikurupi maximum prison. Imeiti kurupi iri kuchikurupi ikoko kumabvuku. Imeiti kurupi iri muhome dzevanhu. Imeiti kurupi iri mumakeche evanhu. Imeiti kurupi iri mumatare. Munhu wese uri kubatwa chibharo nehurumende. Munhu wese musungwa munyika. Vamwe vasungwa nenhamo, vamwe vasungwa nekutambudzika, vamwe vasungwa nezvirwere. Saka munhu wese is a prisoner of conscience.
Saka zvatambirwa sei zvekuti munge muchipfeka kana kuti nhengo dzenyu dzinge dzichipfeka yelo?
Zvatambira zvakanaka. Maona vakuru nemagweta vabhekechimuteta vanomirira makodzero dzevanhu vakapfeka yelo kuna ana Matebelele and South. Taona ana Samgiri Techuma mae well-known activist vakapfeka yelo kuna ana Manicaland. Taona mameya nemembers of parliament.